Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvekare manhero anhasi uri musi wechina chikumi 30 2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti, yezvino izvi zviri muchirongwa chanhasi.
Dai mbava. Asi mari yacho yakudzoka.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votambira rubatsiro kubva kuFrance rwekusimudzira nzvimbo yeGreat Zimbabwe asi vachiti nyika iyi iri kudzora goridhe nezvimwe zvakabiwa munyika nemadzitateguru avo. Mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vanoti vaMnangagwa vapinda muchadzimira pakugadzirisa nyaya dzezveupfumi.
Isu tine urongwa wakavandudzwa wakadzama wechindi chindi wokuti nyika inge ichikodzongwa upfumi nebhodhi renyika zvinge zvichibika chikafu.
Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reArtus vaObert Masaraure votaura nezvenhamu yavakaona vari kuchikurubi Maximum Prison. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati nyika dzekumawirira dzakaita seFrance dzave kudzosa upfumi hwadzakabira nyika yeZimbabwe munguva yakare kubudikidza nekuisa mari muzvirongwa zvebudiriro. VaMnangagwa vapa semuenzaniso chirongwa chaparurwa nhasi chekuvandudza masvingo eZimbabwe, Great Zimbabwe Ruins, nekuvaka nzvimbo dzinogarwa nevashanyi pamwe nemusiki wekutengesera zviwanikwa nevagari vari pedyo nemasvingo aya. Chirongwa ichi chabatsirwa nemari nehurumende yeFrance kubirikidza nebazi reFrench Development Agency. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura paurongwa uhu vaMnangagwa vati vanhu havafanani kunyanya kutenda vechichena vari kuunza zvirongwa zvebudiriro nekuti vaiba upfumi hwenyika segoridhe revarozi kare kare. Chiparura urongwa uhu vaMnangagwa vati vanhu havafanani kunyanya kutenda vechichena vari kuunza zvirongwa zvebudiriro nekuti vaiba upfumi hwenyika segoridhe revarozi kare kare. Vati vachena vekumuzinda weFrance munyika nhasi vadzosa mari yegoridhe ravakaba paGreat Zimbabwe Shrine nechirongwa chemari inosvika mamiriyoni matatu emaeuros 3 million euro.
Apa ndotaura neshona kuti vamwe vasahwa. Zanzi na vachi wevakaba. Kaimbava. Asi mari yacho yakudzoka. Dai mwe 3 miliyoni kaimbava chekuona.
Vachitsigirawo izvi mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vati vachena vakaba zvakawandisa munyika dzevatema nekudaro vanofanira kudzosa mari idzi.
Ndovakauya vakatora goridhe yedu pano. Vakauya havo tinovarangarira muhistiri yedu asi dzai dziri mbavha.
Vachitaura pachirongwa ichi ambasada vekuFrance muZimbabwe vaLaurent Chevalier vati vakaisa mari inosvika mamiriyoni matatu emaeuro pachirongwa ichi chichavandudza bazi rezvekushanyirwa munyika.
Today this ceremony is the culmination of more than 2 years of work in close partnership with all stakeholders, including a fruitful workshop organized in May 2021, so as to take fully into account the needs and expectations of all, in particular local communities.
Nasi chirongwa ichi chiitiko chebasa remakore maviri takabatana nemapazi akasiyana siyana munyika kusanganisira musangano wakabudirira wakaitwa mwedzi wachiabvu kwerera 2021 wekutora zvido zvevanhu vemumaruwa nemunharaunda pamusoro pechirongwa ichi.
Vati rimwe dzodzo rechirongwa ichi ndere kuchengetedza dzidzo muzvikora kuti vana vakuru vachiziva nheroondo yenyika yavo pamwe chete netsika nemagariro. Vatiwo chirongwa ichi chichawanisa vanhu vakawanda mabasa. Vachitaura pachiitiko ichi kurukota rebazi rezvemukati munyika vakazembe kazembe vati bazi ravo rinotenda nekushanda kwavari kuita nemuzinda weFrance mukuunza budiriro mubazi rezvekushanyirana munyika. Vatiwo kunze kwekuvandudza bazi rezvekushanyirana munyika, chirongwa ichi chichavandudza upenyu hwevanhu vanogara munzvimbo dzakapoteredza Great Zimbabwe Ruins.
Vataura kuti vagari vemuno vachaona upenyu hwavo huchivandudzwa nekuti tinenge taakutarisira vanhu vakawanda vanenge vachiuya kuno mushure mekunge nzvimbo ino yasimudzirwa. Kuwanda kwevanhu kuwanda kwemaopportunities.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Davidson Mugodzwa vashora mashoko amunangagwa navachiwenga vachiti haatarisirwe mukudyidzana kwakanaka kwenyika.
Asi kana zvotaugwa saizvozvo kuita sezvinonzi ivava president french government ndo yakatidzvanyirira muutongwa, isusu semazitorio zitoti kwete. France hainambovhera yauya kuno kusouthern Africa, yakangoramba iri kuwest Africa. Saka ini ndinofunga kuti tinofanira kuti tivatende vanhu ivava vanotibatsira zvikuru.
Asi vamunangagwa vati zvirongwa zvekutyidzana nedzimwe nyika zvinoratidza kuti urongwa hwavo hwekuumba hukama nenyika dzekunze huri kushanda. Mutungamiri wenyika nevamwe makurukota avo vakatemerwa zvirango nenyika dzakabudirira vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi vanoti vakatemerwa zvirango nenyaya yekupa vanhu vatema ivhu. Great Zimbabwe Ruins ndeimwe nzvimbo inoshanyirwa zvakanyanya nevekunze uye yakaiswa pasi pechirongwa cheWorld Heritage Site nebazi reUNICEF muna 1986. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndiri Godfrey Mutimba.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zviri kuitwa nehurumende kuedza kugadzirisa upfumi hazvisi kushanda zviri kuonekwa nekushaya simba kuri kuramba kuchiita dhora remunyika uye kudhura kwezvinhu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechipiri vakadzika mutemo wechimbi chimbi kana kuti statutory instrument unoshanda kwemwedzi mitanhatu kuedza kudzikamisa upfumi hwenyika nekupa vanhu chivimbo chekuti hapana chichachinja pakushandiswa kwemari yemunyika neyekuAmerica kusvika muna 2025. Hurumende iri kutiwo ichasungawo vemabhizimisi vanodhurisa zvinhu ichiti zvinhu zvinofanira kutengeswa nemari inenge ichitengwa dhora kubhanga. Vamunangagwa vanoti vamwe vemabhizimisi vari kuita zveunyire. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vachamisa.
Isu tine urongwa hwakavandudzwa hwakadzama hwechimbi chimbi hwokuti nyika inge ichikodzongwa upfumi nebhodho renyika zvinge zvichibika chikafu chinoita kuti munyika muve nemufaro, mabasa, rugare, mari neenzamo, uye maindastri nemafekitori atange kushanda, vanhu vatange kurarama upenyu, zvinhu zvidzokere panzvimbo. Vari kunze kwedzimwe nyika vediaspora vadzoke vashandire munyika yavo.
Munozviita sei zvachamisa?
Izvi tinozviita nekutora zvinhano zvakasiyana siyana. Chokutanga, tinoda kuti tigadzirise nyaya dzematongerwo enyika kuti utungamiri hwedu husava hwekunyongana kana kupokana kana kuvengana. Tinoda kuti tiene yatinoti muchirungu inclusive politics, politics yekuti hatitarisi kuti wabuda mumba mani uri wezanu PF here, uri weCCC here, asi zvemapato. Nyika inoda baba, nyika inoda mufudzi, nyika inoda mubatanidzi, nyika inoda muchengeti. Izvinoitika chete taunganidza vese.
Ndevapi ava munenge muchida kuti muite hurukuro navo?
Ndezvematongerwo enyika, zvemapato akasiyana siyana, gomo vanoitawo zveupfumi nekuuchika upfumi, vemabhizimusi, vashandi nevanoita zvecivil society, machechi edu nevakasiyana siyana, madzimai nevechidiki nevana muzvinafundo, towirirana, tova nesungawirirano itsva yatiri kuti a new national consensus kana kuti buy in yekuti nyika inofanira kufamba sei kuti upenyu neupfumi zvinge zvichivandudzwa nyika ifambe zvakanaka kubva kuvashandi vezvemabhizimusi vanouya kuzotsveta nekuchikamaridzawo munyika mainvestors
sei zvakakosha kutaura nevanoda kuchikamari munyika
vanofanira kunge vachiziva kuti tikatsveta mari yedu haimunyu nemujuru tikatsveta mari yedu haipfumi yango ndiya vepa kana kuti ichitonzi yapwa yabuda mumabhanga hatiyazivi kuti yabuda sei kana kuti mari yongomuka ichinzi yachinjwa yavapo yanzi haina basa tine nyaya yechikwereti chanetsa munyika isi tataura nevakakwereti saka kuti vakatorerwa mari togadzirisa nokuwirira nedzimwe nyika kuti tibve muchikwereti ichocho nekuti chikwereti chiri kudyira upfumi hwenyika nechemukati kana kuodza kana kufenga upfumi hwenyika saka chinhu chatoda kugadzirisa ichochi nekugadzirisawo kuti vanhu vave nezvekutanga mabhizimusi uye nemakambani edu atinotanga muno muafrica nekune dzimwe nyika zviri kuitwawo namachina yachiuya kuno tofanira kuzviita kuma
ko kurb zetu kuvachamisa vamwe vari kuti kunenge kwapindwa nezvipfukuto
bhanga redu renyika reserve bank rinoda kugadziriswa nekuuchikwa tichiwirirana nemabhanga tichiwirirana nemabhizimusi tichiwirirana nevashandi nemalabour bodies kuti toita sei kuti tiwirirane tingati urongwawo ndo hwatinoona sekuti hunovandudza kuti tigonosumudzawo nyaya yeupfumi kuitira kuti tikwanise kubatsira maticha edu manesi edu madhokta edu vatambirewo mari ineudzamu nevashandi vehurumende
mutungamiri webato rinopikisa recitizens coalition for change vanelson chamisa vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 Mutungamiri wesangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUS, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mujeri rechikurubhi mavange vari. VaObert Masaraure vari kupomerwa mhosva yekuponda vaRoy Issa vaive nhengo yesangano ravo muna 2016. Vari kuramba mhosva iyi uye dare rakamboti vakadonha kubva mukamuri yechinomwe paJameson Hotel asi mapurisa akati ave nehumwe humbowo vamasaraure vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nezuro tavabata kuti tinzwe kuti zvanga zvakamira sei mujeri
ngeta majeri mapurisa nevarairidzi tikuramba tichiona kuti pane ukama hwakati simbei hunonyanya kubatanidzwa nekutambura kwatinoita tichitadza kubhadharwa naimbulaya mumwe chete anova hurumende saka taibatwa zvakanaka kujeri nevachengeti vemajeri zvakatifadza kwazvo takawanawo mukana hongu wekusakana navasikala vasitole vajeche nevamwe vairiva vakasungirwa mhosva yekunzi vakaita mhirizhonga kuchitumisa mushure mekufa kwamuzvari Blessing Ali chatanyanyofarira pavaruma ndechekuti vari kusimbisa kuti havana mhosva yavakapara asi vari kungoshungurudzwa nehurumende yavamunangagwa uye vachaenderera mberi vachirwira kodzero dzevanhu nekuti apa vairwira kodzero yekuti vakanga vapamba nekuuraya Blessing Ali vakubatwe vaiswe mutirongo
zvino mune rubatsiro rwamaiwanawo here muri mukati metirongo kubva kuvanhuwo kana kumasangano akasiyana-siyana
nemaoko maviri uye tichitenda zvakanyanya rutsigiro rwatakapiwa nemaboka akazvimirira pasi rese vaitsiura hurumende yavamunangagwa kuti imire kushungurudza vashandi ava vanenge vachirwira mihoro inoita kuti vararame vose vanhu isu kuti hatina mhosva yatakatapara kungoshungurudzirwa nyaya yekuti tinoda kuti varayiridzi vawanawo mari inotenga tishungurudzirwawo kuti tinoda kuti vana vedu vadzidziswe nevarayiridzi vakafara vanotambira mari inokwana ndozve zvimwe zvakarwirwa hondo yerusununguko tichitarisa zvainyanyorwirwa yanga iri nyaya yefreedom justice neequality tinoona vamunangagwa vapandukira zvinashuviro zvose zvakarwirwa hondo yerusununguko
ndobvunzawo kuti vamasaraure ugaro womumatirongo hwakamira sei maibatwa zvakadii imi pamwe chete nevamwe vasungwa vakanga varimo
taka takaiswa kuchikurubhi maximum prison uko kwataigara nemaconvicts vamwe vakatongerwa makore ekugara mujeri zvinodarika 40 years zvinove zvingatenderwe neprison act zvingatendere kuti vanhu vari parimandi vagariswe nevanhu vakatongwa kare asi taka tigariswa iri nzira yekuti shungurudza tisina chikafu chakanaka chatinopiwa kuti tidye tichirara paitonhora zvakanyanyisa asi tinotenda mwari anotiramba achitiseketa achitipa simba rekuti tirambe tichirwira kuti mwana wega wega wezimbabwe awane kodzero dzake tichanyosimbirira kuvarairidzi vatapirwo muhoro unokwanisa kuti vatenge vakwanise kubita mabasics uyewo vana vechikoro vavanodzidzisa vawane right to education kubva kuvarairidzi vakafara.
Mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ARTUS vaObert Masaraure vachitaura parunare vari kuHarare neStudio 7. Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti hurumende inofanira kutanga kudzidzisa vanhu nezvechirwere chemonkeypox. World Health Organization inoti vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana manomwe 4700 vabatwa nechirwere ichi pasi rose munyika makumi mashanu kusanganisira South Africa ine vanhu vaviri vabatwa nechirwere ichi. America inoti yave kuda kutotanga kubaya vanhu nhomba yechirwere ichi. Huo inoti munhu mumwe chete afa nechirwere chikubva zvachatanga kupararira. Vanhu venyika dzekumavirira ndivo vari kubatwa nechirwere ichi zvakanyanya. Asi huo iri kukurudzira nyika dzose kuti dzigare dzakagadzirira. Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsangwa vakaudza vatori venhau nechipiri kuti hurumende yakagadzirira zvakasimba kuongorora nekuvheneka chirwere ichi kuti chisapararire munyika. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Madzorera.
Icho kwadi kuti kana chirwere ichitawanikwa muSouth Africa chinogona kungosvika muZimbabwe anytime. Tiri vanhu vanodyidzana vanhu vedu vanofamba zvikuru pakati penyika mbiri asi hazvityisi hazvo nokuti manumbers echirwere ichi ari kuwanikwa pasi rose hamashoma hachisi chirwere chiri kunyanya kubata vanhu vakawanda sezvaiita COVID. So nyange tikawana umwe munhu 1 kana 2 vauya nacho nyaya ndeyongoti tichitanga kuchenjedza vanhu kuti vazive kuti vanoita sei kana achinge angowana mapundu mapundu anenge emonkeypox.
Munokurudzira kuti vanhu vaite sei Dr. Madzorera?
Vanhu ngavazive kuzviisolata kudzimba dzavo ikoko kuti usazadze vamwe vako vemumba kana vamwe vako kumashops and so forth. Self isolation ndiwo mushonga wacho chete. Munhu unopora hako uri self isolation rumba mako. So far tisatanyanya kunzwa nezvevanhu vakafa nemhaka yechirwere ichi pari zvino. Chirwere ichi ngoti vachibata vari kupora saka tinotarisira kuti nyange chikasvika muZimbabwe ende hapana chingatiiti tifunge kuti hachisvike muZimbabwe nokuti chiri kungofamba nyika dzese dzepasi vanhu vanodyidzana chirwere chinopiwana necontact saka mukangoita contact nemunhu anacho unogona kungochiwanawo asi ngatizivei self isolation nokuudza kuripota kuma health workers so that vanoisa mamajures okukontena chirwere pachiri chisati chapararira.
Ko munhu angaziya sei kuti abatwa nechirwere ichi?
Pakutanga tanga chirwere ichi chinongopa masymptoms akangoita sema masymptoms emamwe maviral infections akangoita kunyangwe seflu unogona kufunga kuti malaria here chii zvinenge zvisiri specific. Masymptoms aya anosanganisa zvinhu zvakaita sefiviri yakakwira musoro uchitema zvine simba unogona kuita mwambabvu muhapwa kana mutsipa umu kana mumagroins umu zvese izvozvo unogona kunzwa kuita wiki muviri wese kupera simba masainzi eviral infection iwayo sure kwemazuva maviri kana matatu unogona kutanga kuona pakubuda zvirashi zvimapundu mapundu.
Zvinenge zvakawanda zvakadii zvimapundu izvi?
Zvinogona kunge zviri zvishoma zvogona kunge zvakawanda steriki zvakazadza muviri wese but zvimapundu and zvinogona kunge zvine mvura and so forth zvinozoenda nokufamba kwenguva after 2 to 4 weeks zvinooma zvopera. Ndoma symptoms acho echirwere ichi saka nyaya ndeyekuti haumirire kuti uite mapundu kana wangotanga nguva ino yeepidemic iri kuitika pasi rose kunzwa fiva musoro unorwadza steriki mwambabvu indo nguva yokuenda kukliniki kunoonekwa voita matests voona kuti imonkeypox here.
vaimbove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Hurumende yeChina inoti yapedza kuvakira Zimbabwe dare reparamende itsva kuMount Hampden nemari inosvika mamiriyoni mazana maviri. China iri kutarisirwa kupa chivakwa ichi zviri pamutemo kuZimbabwe kuburikidza nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi vamwe munyika vanoti kuvakirwa dare rakakosha zvakadai kunogona kupa China mukana wekusora. Vamwewo vari kuti kutungamira chirongwa ichi kudivi reZimbabwe vainjiniya Henry Hungwe vaudza VOA News kuti hapana chekutyira vachiti vatori venhau vakasununguka kunoona vega mamiriro rakaita zvinhu panzvimbo iyi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Alexander Rusero vati havo zvekuvakirwa dare reparamende zvinogona kuti zvive nyore kusorwa uye vakati hazvina chiremera kuvakirwa dare reparamende neimwe nyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogarawo vachirumbidza kudyidzana kwavo neChina vachiti kunounza pundutso. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeTanzania inoti vamwe vanhu verudzi rwechimasai vari kunyoresa kuti vatamiswe kubva munzvimbo yemadzitateguru avo vachienda kudzimba itsva dziri kuvakwa nehurumende. Hurumende inoti mhirizhonga yakaitika musi wa10 Chikumi pakati pevanhu ava nemapurisa pavaiedza kubviswa munzvimbo inochengeterwa mhuka yakasiya mupurisa mumwe chete afa uye vamwe vanhu vakuvara mushure mekupurwa nepfuti. Masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru hurumende yeTanzania nekushandisa chisimba kutamisa vanhu vechimasai. Vamwe vanhu verudzi rwechimasai vanoti hapana chekuita kunze kwekuenda kune imwe nzvimbo iri makiromita mazana matanhatu kubva kunzvimbo yemadzitateguru avo iri muongororo dzeconservation. America inoti iri kuwedzera mauto ayo ari muEurope apo gungano reNATO riri kusangana muMadrid, Spain riri kuyambira nezvekusagadzikana nokugona kukonzerwa neRussia. NATO inotiwo China inyika inogonawo kukonzera kusagadzikana. Vatungamiri veNATO vanoti musangano wayo wakakosha zvikuru sezvo zvinhu zvave kuchinja pasi rino. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vachaona kuti NATO yagadzirira here kusangana nematambudziko ose achauya. NATO iri kutarisirawo kutambira Finland neSweden kuti dzive nhengo. Mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vakataurawo pamberi pemusangano weNATO uyu uye gungano iri rakatenda kupa nyika yavo rumwe rubatsiro. Munyika hamuna kuwirirana kuti matambudziko munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika angagadziriswe sei. Vamwe vari kutsigira urongwa hunonzi The Zimbabwe We Want hwakaparurwa neZuro naBishop Anselmo Magaya. Asi vamwe muhurumende vanoti nhaurirano ngadziitwe kuburikidza negungano rePollard. Nyika yotora gwara ripi chaizvo? Mukuzeya nyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora nezvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki mubato reZANU PF vaAlex Gakanje. Atanga nekubvunza vaMaguhu maonero avo paurongwa weThe Zimbabwe We Want uhu.
Chinhu chakakosha zvikuru chirikuitwa nemakereke. Tambudziko remuZimbabwe rinopedzwa nehurukuro dzechokwadi panosangana mapoliticians, mapolitical parties, vakuru vemakereke, vakuru vemabhizinesi, madzishe, togara pasi topiningura kuti dambudziko riripo nderipi, tochiwana nzira yekuti ndomafambiro atichaita kugadzirisa matambudziko ari munyika. Kuzvino mukatarisa patanga tiri kunana 2001 ndokwatiri kuramba tichidzoka. Nyika isina currency, nyika isina mabasa, Nika isina chikafu. Nika inimi kwa kwa yekundu wita kundutirika hundu for the past 30 years. Saka zili pache na kuti zese zayetu wa kuitwa. Hajisi kufishanga. Saka tunufanila kuti tigare pasini kuti hakuna mungu muna achapa kune ime nika. Kuti awe ukuzo sunungula. Nika ya Zimbabwe kutapa ya kasungiri wa ikusimu. Saka ndinukuru zile saka nyanya nyaye urukuru. Nekuti vanu va tambura va shoma ndovari kukuta. Asi 90% or more ye vana ve Zimbabwe vari kunonga chose nemuromo.
Regai tinzwe vagakanje, vagakanje munoti
isu munotona hatina dambudziko rekurongwa kweZimbabwe once because ndiyo mantra ya president wedu vamunangagwa vachipinda papower kuti tinoda kucreata the Zimbabwe that we want. And ndinofara zvikuru kana vanhu vachiita buy into mantra ya president yekuti nyika inovakwa uye inotongwa nevene vayo. Saka ina handina dambudziko nekuti vanhu varikuda kuungana kuti vataure nhaurirano dzekugadzira Zimbabwe yavanoda. Asi chete hazvifaniri kuitwa nenzira yekuita kunge vari kutiwo hapana chiri kuitwa pari zvino pakugadzira Zimbabwe inodiwa nemunhu wese. Hazvifaniri kuitwa nenzira yekuita kunge vari kuda kutora mashoko akanaka kuti vakurudzire vanhu panduka. Hazvifaniri kuitwa nenzira yekuita kunge vanhu vari kugadzira yatinoti pachirungu parallel structure. Vanhu vanoda kugadzira Zimbabwe yavanoda vanotoziva anonzi pastakeholders. Haugone kushandira nyika kana kuunza runyararo munyika kana usingashandiri hurumende. Saka vanofanira kuziva kuti vanoda vanhu vematongerwo enyika saka vanoda hurumende.
Vamagu pindiraiti
kuti nyika yedu ifambire mberi hatifaniri kunyanya kuitora sekuti pane vane matitle deeds enyika vanodecida kuti mastakeholders ndevapi vasiri mastakeholders ndevapi. Chinhu chikuru ndechekuona kuti nyika haisi kufamba, nyika yakanika. Kunyange president pavakati Zimbabwe is open for business muna 2017 hapana vanhu vari kuuya kuzovhura mabusiness muZimbabwe kunze kwemakurunyira kana kuti maorganized criminals vari kuuya munyika vachipamba maminerals enyika yedu vachiita poaching nezvinhu zvakawanda tobva tati zvinhu zviri kufamba. Asi the reality iripo ndeyekuti Zimbabwe yaremera vene vayo. Zimbabwe yarwadza macitizens ayo. Zimbabwe haisi yepati imwe chete, haisi vamunangagwa nemhuri yavo. Zimbabwe ndeye more than 14 million citizens.
Yes.
Hatisi kuda kuti Zimbabwe irambe ine yatingati a killing economy. Ikonomi inoparadza upenyu hwevanhu.
Regai tinzwe, tipe mukana vana vagakanje. Vagakanje, hanzi muri kutaura henyu kuti pane zviri kuitwa nehurumende asi hazvisi kuoneka, hazvisi kubatika. Taurai tinzwe.
Dambudziko ratinotanga ipapa ndeyekuti vana vakaita sana makuhwa activism havaziye zvainoreva nepainogumira. Isu tiri kuapprecieta chirongwa chakanaka chiitwa nemachechi. Haugone kuita nhaurirano dzerunyararo muZimbabwe usingainvolve mapurisa. Haugone kuti ndoda kutaura about building Zimbabwe usingainvolve government. Haugone kundiudza kuti muZimbabwe hakuna mabhizinesi ari kuuya nezuro president vakanga vachifura factory yekugadzira mafuta kuchitungisa. Tinachibva ipapo mabig companies akaita sana Pick n Pay ekusouth Africa evarungu vari muno muZimbabwe vakanga vachivhura paHighlands Park inova paki yakasimukira zvakanyanyisisa. Izvezvi kutaura kwatiri kuita kuno kuchivhu kuri kuuya equipment yekugadzirwa kwekambani chanenge chigadzira simbi muno. Handiti tichibva ikoko president vavhura mabhizinesi akawanda. Zvino kana munhu achitaura kuti vari kuuya kuzovhura mabhizinesi matsotsi ndoda kuti mabatiudze type ya businessman waari kufungidzira kuti ndiye anofanira kuuya kuZimbabwe kuti iye abvume. Izvino tine mabhizinessman vari muno muZimbabwe lokari vaakuita refurbish mastadium ebhora. Musune kune business community yakakontributa mumbe pensa kana Dlawaya. Zvinoreva kuti Zimbabwe iri kuvakwa asi ndati vemachechi vanogona kunge vari genuine vanozoita dambudziko pakushanda nevanhu vanenge vana mavhu vari good at provoking vanhu vanowana mari kana kutiraramo from chaos. Isusu tiri kufara kuti vana magaya varoda kuda zvicha asi dambudziko tiri kuti chirongwa chakangwana ana magaya nhasi vakambochita 2006 vakapiwa maresources vakaswanda maresources kana vava munhamo paya vaakutambura ndopavanotanga kuti chirongwa chavachi kanganwa kuziva kuti kune platform inonzi polas iri open for everyone.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki mubato rezano PF vaAlex Kakanje. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu muchirongwa changa chichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu che Women's Round Table na 8 Maneru tiri kuzeya nyaya yegakava rinotyisa riri muAmerica pamutongo wedare repamusoro-soro reSupreme Court wekuti matunhu enyika iyi anokwanisa kurambidza madzimai kubvisa pamuviri. Izvi zvakavandudzwa nemutongo wainge wati zviri pamutemo unozivikanwa nekuti Roe v. Wade. Ndino kuoneka ndini Evans Sininga muWashington DC.
So kuisika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 30 kunhlangula 2022 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ngamunye ngamunye bazahlawula imali yefine engange 20,000 RTGS kusitsho ukuthi bongu 5 bakhangelele ukubhadala 100,000 RTGS.
Kukwetshwa amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party phezu kwecala lokwephula iziqondiso zokuvikela uZulu kumkhuhlane we-COVID-19. Abantu abanengi bathi ukukhethwa kwenduna uFortune Charumbira ukuba ngumkhokheli wedale le-Pan-African Parliament akusoze kubancede ngalutho.
Indlela eqondileyo ukuthi uqale ulinganise amaholo lemali yaseMelika ungakalinganisi school fees lemali yaseMelika.
Kulabazali abathi igaba la mali ehambelana ledola leMelika eyokuhlawulela abantwana ezikolo. Umdlali wenguqu olodumo uMavela Sinakamba uthembisa ukunceda abantwana abanengi abafunda esikolo adabuka khona. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inkantolo yeSupreme Court eMelika namuhla yethule isinqumo esibikwa silakho ukuphazamisa imizamo kaMongameli Joe Biden yokulwisana lokuguquka komkhathi. Lo mthethwandaba unqume ukuthi ugatsha lukahulumende olubona ngokuvikelwa kwemvelo olwe-Environmental Protection Agency alulawo amandla okulawula ukusebenza kwezitichi eziphehla amandla kagetsi ezivele zikhona. Uthe akukho emthethweni ukuthi ugatsha lolu lutshele abesitichi lezi ukuthi zivunyelwa ukuthunqisa intuthu enganani ama-carbon emissions ukuze zingaphazamisi umkhathi. Umthethwandaba munye usanda kwesula umthetho obusipha abesifazana ilungelo lokukhipha isisu i-abortion. Umthethwandaba kobulawayo namuhla ugwebe amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party atholakale lamacala okwephula iziqondiso zokuvikela uZulu kumkhuhlane we-COVID-19. Umantshi uRachel Mukunga utshele amalunga la ukuthi ephula umthetho ngokungena emphakathini edolobheni leli ngesikhathi uhulumende ezama ukwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Ukuze sizwe okunengi, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wemthwakazi, umnumzana Mqondisi Moyo.
bekuyi ruling ye MRP 5 abagoqela uNqobani Moyo, uMcebisi Mgutshini, uMongameli Mndlojwa, uWelcome Moyo, loKelvin Gisdent Dube ababebotshwe last year bebotshela ukungena etown bengela ama exemption letters. UMajistrate uMkanga ubathole belecala, ngakho ke ba ngamunye ngamunye bazahlawula imali ye fine engange 20,000 RTGS, kusitsho ukuthi bongu 5 bakhangelele ukubhadala 100,000 RTGS. Kodwa ke banikwe up to 13 July ukuraisa le imali. Kodwa lizananzelela ukuthi mhlaka 29 July 2020 uJaji othile eMasingo warula ukuthi kukho constitutional ukuthi abantu babuze ama-exemption letters. Kungakho siyamangala ukuthi why lo magistrate erule wathi wabathola belecala. Kodwa amaloya ethu angayi-aphila le ndaba ngoba bathilo nabo ukuthi i-unconstitutional i-ruling yabo.
Ye, kutshona kuyini njengebandla khona?
Ngithi njengebandla siyabona ukuthi uhulumende kaMnangagwa uyasesaba, yikho esihlukuluzela amalunga ethu sewavalela inkantolo, kanti sizananzela futhi ukuthi phakathi kwalaba abangu-5 ababili already uMongameli Mndlojwa lo Welcome Moyo baseva ama-3 years abo bekhona ngale eKami Prison. Namhlanje babuye ekhothi befakwe insimbi zenyaweni njengabantu abangababulali, kodwa bona bengaso bantu abangababulali, bengabantu nje abalwela amalungelo kaZulu. Kanti umthuthisi khona phakathi kwenkantolo namhlanje ukhulume amagama amabi wathi basifanele lesi sigwebo sokuthi kwakhiwe 20,000 RTGS fine each ngoba bangama-notorious group of people abangafanelanga
ngini amazila athona
Dube labalaleli awasimangalisi ngoba uzakhumbula ukuthi abantu bakamthwakazi sithiwa wonke amagama okuthuka, kuthiwe singama-dissident, singama-tribalist, singama-extremist, singama-regionalist. Namhlanje umthuthisi umuntu okungakhangelelwanga ukuthi athathe icele ngoba eyisisebenzi sikahulumende ubiza amalungu ebandla lemthwakazi Republican Party notorious people.
Lapho-ke abalokhu bevalelwe wathini ngabo?
Abalokhu bevalelwe baba amaloya, njengoba ngikhuluma nje bengikhuluma lawo futhi emini namhlanje, basamelele lokho okuthiwa yi-transcript, okuyikho okuthayithwa yinkundla ukuthi bakusebenzise ukuthi ba-challenge benzele i-appeal. Yona i-appeal sebayifayila e-high court, kodwa basamelele ukuthi u-clerk of court abanikezele i-transcript, okuyiyo indlela ezabenza ukuthi bakwanise ukulungisa i-appeal yabo, ngoba ba-appeal against conviction and sentencing of okwenziwa la amalunga ethu omunaye.
UMnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party sixoxela ekobulawayo. Ukukhethwa kwenduna uFortune Charumbira ukuba ngumkhokheli wePhalamende yezwekazi leAfrika, iPan-African Parliament, sokudale inkulumo eZimbabwe. Lanxa abanye bekujabulela, kulabanye abathi akusoze kubancede ngalutho, njengoba uCharumbira esaziwa ukuba udlelana lebandla elibusayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abachothoza ukukhethwa kwenduna lebathi kunengi okuhlupha abantu eZimbabwe okuqakatheke ukwedlula okwenziwe nguCharumbira. Bathi ukukhethwa kwakhe akusoze kuguqule umnotho welizwe leZimbabwe njalo lempilo yabo. UBeno Ncube osakhulayo ongumongameli wenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union uthi kaboni usizo oluza kuba khona kulandelwa ukukhethwa kukaCharumbira.
Sithi amhlophe ngakho lokhu, but ngilo mbuzo mina owodwa ukuthi i-Pan-African Parliament le ilamandla yini.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Benny Moyo ohlala eManingdale koBulawayo othi inhlanganiso ye-Pan-African Parliament ayisoze vele ibe losizo eZimbabwe.
Induna uCharumbira yinduna ekhetha uhlangothi.
Ilunga lebandla lezaphu umnumzana Matthew Sibanda ulombono ofanayo.
Hayi, akusekelwe.
Isiku Umkhulumi sebandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo uMnumzana Sweden Churotsa uvumelana lo sibanda. Umzana Maluba Mhlaba isakhamuzi selobhengula kobulawayo uthi kube inhlamba enkulu ukukhethwa kukaCharumbira ukuba akhokhele inhlanganiso le.
Kuzishaya ngempama ebusweni kwale inhlanganiso ngoba kafana nalokuthi bakhethe izandla ukuthi ibe ngummeli kwale inhlanganiso.
Induna uKhulumani Mathema wesigaba seGwanda uthi uyakuncoma ukukhethwa kukaCharumbira. Ilunga lebandla lezanu PF uMnumzana Joseph Chuma okudale le Central Committee uthi kuhle ukukhethwa kukaCharumbira.
Southern Africa nangwayo leZimbabwe jikelele siyamhalelisela ngempela kusobala ubana yikuqala kokubana iparlamenti le e-Afrika ibe lomongameli wayo evelela ngapha ehlangothini le-Southern Africa. Isikhathi zonke umongameli ebehlala evelela kuwo West Africa usiya phezulu khonale.
UCharumbira usolwa ngabantu abaningi ukuthi wephula imithetho eZimbabwe njalo wakubeka sobala ukuthi usekela ibandla elibusayo. Bathi ukudlelana kwakhe lebandla elibusayo akusaze kuncede ilizwe leZimbabwe. UCharumbira wethule umbiko ebulenjini bokuxhumana obeTwitter ebonga bonke abantu abamphathise ukuba angene esikhundleni lesi. Idale le-Pan-African Parliament lihluza indaba ezibhekane lamazwe ezwekazi le-Afrika. Akwaziwa ukuba lizanceda kumbe hatshi ilizwe leZimbabwe ukuba liqhube ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo alikaze likwenze lokho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abantu abanengi bathi abasoze benelise ukuhlawula indleko zesikolo njengoba behola idola leZimbabwe hathi elemelika. Bethule lokhu ngesikhathi uhulumende esevumele izikolo ukuthi zibhadalise indleko efana le-tuition, imihloliso lokunye ngedola leZimbabwe elihambelana lesisindo sedola lemelika. Kubika obathabile Masuku.
Isinqumo lesi sisolwa nguZulu othi abantu abaningi eZimbabwe bahola imali ephansi njalo engahambelani ledola leMelika. UMnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uyakusola lokhu.
Ukuthi abadala sebebanjwa inkunzi. Uhulumende uyala uthi yena gala i-US dollar yokunikeza izisebenzi zakhe ebantwini ukuthi balisebenzise lekuthengeni imfundo. Uyavela obala ukuba yena imali yelizwe lakhe kasayifuni. Kulombandela bani ebazalini ukubhadalwa kwe-fees ye-US dollar. Abadala abaningi bazayehluleka ukuyithola limali ngoba bengasebenzi. Ujongeni ngemfundo ngokusekelo sombuso. Imfundo ihlawulelwa mende, pho nangu uhulumende esebamba abantu inkunzi.
UMnumzana Effort Ncube umqondisi wenhlanganiso ye-Consumer Rights Association uthi akuqedakali okwenziwa nguhulumende.
Indlela eqondileyo yokuthi uqale ulinganise amaholo lemali yaseMelika ungakalinganisi school fees lemali yaseMelika. Kumele kuqale lapho imali etholakala khona, ezuzakala khona, kungakabi lapho imali esiwa khona. Okwamanje kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kakayibambi kahle leyo nto isalahleka kakhulu ngoba izisebenzi nxa zingazuzi imali elinganiswe ngemali yaseMelika kumbe bangamatitshala kumbe bangamanesi kumbe ngabasebenza noma ngaphi kodwa kube sokuthiwa bayekhipha imali elingana leyaseMelika. Lokho kakubi yinto eqondileyo, kuyakwenza abantu bahlupheke kakhulu okwedlula lokho abayikho khona.
Unkosikazi Sanele Nyoni isakhamuzi sakobulawayo uthi kuzakuba nzima ukuhlawula indleko zezikolo nxa iholo labo liyabe lingakhwezwanga.
Okwenziwa nguhulumende nxa yethu uzama ukuvimba i-inflection ukwenza ngendlela engakhangeleli abantu phakathi. Khathesi kunje iholo limilwe ebantwini abaningi, i-US leli elikhulunywayo kunzima ukuthi silibambe, lama-rates abo abe etshintsha kokuphela. Kunzima okokuthi ngabe kufakwa umthetho wokuthi noma ngaphi wonke umuntu sehola i-US kuhlanganiswa le-RTGS kuzabe kukhulumeka. Kodwa khathesi ifizi ayibhadale ngendlela ebibhadalwa ngayo.
Umnumzana Thabungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, uthi izikolo sezivunyelwe ukuthi zibhadale ngedola leMelika.
Schools are allowed to peg the fees in US dollars. Let it be on record that it is ministry policy and government policy that parents may are allowed to pay a currency of their choice, the foreign currency which is legal tender. And no school is supposed to allow any form of payment at the prevailing bank rate. All payments that are then in Zimbabwe dollars are paid or should be paid.
Izikolo sezivunyelwe ukuthi imali zesikolo zibhadalwe ngedola leMelika. Lokhu kusitsho ukuthi abazali sebengabhadala ngendlela abafisa ngayo ukubhadala ezivunyelwe eZimbabwe. Lokhu kusitsho ukuthi abazali bayabe sebebhadala ngerethi yakulelo langa. Sizama njalo ukuthi silwisane nomkambo omnyama ongenzakala ezikolo.
Kukhangelelwe ukuba abanye abantwana bazakwehluleka ukuya ezikolo ngenxa yokukhuphuka kwenhlawulo yezifundo. Idola leZimbabwe okwamanje libiza amadola eMelika angaphezu kwamakhulu amathathu lengxenye i-$365 zimdollars emkambo wemali ophansi kukahulumende weZimbabwe. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokwesulwa komthetho obusipha owesifazana ilungelo lokukhipha isisu eMelika. Singene kwezivela kwamanye amaswe.
States within America sokumele ukuthi azicabangele kumbe ayenze ama decisions ukuthi i-pregnancy leyo iyakwanisa ukuba terminated or not. Besitsho ukuthi no, in terms of i-constitution, ubudlelwano bama-state America bu-based on i-constitution. Njalo kakukho ku-constitution lapho kukhulunywa ukuthi umama ozithweleyo akumelanga ayalelwe ukuterminate i-pregnancy or kumele avunyelwe ukuterminate i-pregnancy. So ikhothi leyo ithi yona ekukhangeleni kwayo ukuthi nxa umuntu esethe wazithwala, ama-states within America kumele azicabangele. Laba abakhokheli bendawo zonezo kumele bacabange ngokwabo ukuthi umuntu uyakwanisa ukuthi asikhiphe yini isisu kumbe engasikhiphi. So ayisiyo nto engabamba i-America yonke, ama-states e-America kuthiwe no, umuntu uyakwanisa ukukhipha emthethweni. Kula bantu laba akade bengabantu abathi bona no, umuntu ozithweleyo kumele azenze la kufunayo ngomzimba wakhe. Inkundla enkulu ithi no, akukho ku-constitution lokho. Ngakho-ke ama-states kakucubungelisise.
Yes, singathi sithole kumi njani nxa sikhangele kweleZimbabwe?
KweZimbabwe khona ukukhipha isisu akukho emthethweni, kodwa kulendlela ezishiyeneyo ezikhonsidwayo. Njengokuthi umuntu ukonceive kumbe ubambe isisu erethwa kumbe ubambe isisu ebanjwa ngumuntu oyisihlobo esithi incest ngesikhiwa, kumbe ukuthi isisu lesi singakontinua elaso yena ngokwakhe uma zithwala impilo yakhe iyabe isengcupheni. Yoma instances lapho ukuthiwa hayi, lesi sisu lesi kumele sikhitshwe. Other than that, isisu eZimbabwe licala elingahambisa umuntu ejele kumbe ahlawuliswe imali yinkantolo lapha ngakwenza. Ngiyavumelana nakho ngezinye indlela ukuthi lapho suthe wabamba isisu ngendlela engasizo lezi esengizibekile, kumele ukuthi umuntu azimisele ukuzamehlela. Umuntu lapho sezithwele usethwele umuntu ophilayo,
umuntu ophilayo lowo laye kuyabe kumele abe ngumuntu ozazalwa laye ufuna impilo. Ngakho ke ukuthi umuntu aphonge ukuthi mahlayana nje azithole esekhiphe isisu ngabe kuyinto engekho endleleni ekahle. So hayi nxa besithi America is not constitutional ukuthi kwenziwe njalo, ngiphose mvumelane lakho. But enye into okumele siyikhangelisise ukuthi bathe bona ukukhipha isisu ayisiyo into engekho emthethweni. Bathe ukukhipha isisu kumele kube yinto ezakhangelwa yi-state ngayinye ngayinye. Weziyavuma kumbe iyayala, abazange batsho ukuthi ikwenze. But bathe ama-representatives of those states ngoba bakhethwa ngabantu bazayenza leyo decision.
Lo ngomnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha elilwela amalungelo oluntu eZimbabwe, ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 lapho bekhangela ukwesulwa kwelungelo lokuthi owesifazana uyenelisa ukukhipha isisu eMelika nxa engasifuni kumbe simfaka engozini enkulu. Lo mthetho wesulwe lidale leSupreme Court kunsukwana ezedluleyo njalo ubusaziwa ngokuthi yiRoe v. Wade. Lanxa ibandla lezanu PF lisithi alila kuthandabuza ukuthi lizanqoba kukhetho luka 2023. Abanye bathi babona leli bandla linqotshwa ngoba abantu abanengi bethukuthele ngokwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho kanye lokuqeda inkohlakalo. Bathi babona labasekeli bezanu PF abanengi bevotela amabandla aphikisayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla seZCTU umnumzana Ambrose Sibindi endawonye lesikhulumeli senhlanganiso yababalisi i-Antuzi umnumzana Themba kuye moyo onguye osungula lingxoxo.
Owawuqala uhulumende weZimbabwe kafuni ukukhuluma iqiniso ngendlela okuphilwa ngayo. Umbalisi kaholi ngemali yokuthengisa izwidi, umbalisi kaholi ngemali yokuthengisa ithukele, umbalisi kaholi ngemali yokuthengisa igwayi, but umbalisi uhola ngemali kumbe izisebenzi zikahulumende ngiqoqela lababalisi zihola ngemali yama-natural resources, igolide, i-diamond, ihlahla, inyamazana. IZimbabwe inothiswe kakhulu ngazo nezi izinto engikhuluma ngazo. Thina njenge-athuzi sake samtshela uhulumende ukuthi wathi exoxe ne-commission eyayenziwayo eyayikhangele khonokho, ikomishini leyana yavumbulula ukuthi kakuvulwe i-fund okuthiwa i-education equalization fund. Indira Masanga nguye owayerani ikomishini leyana, ibizwa ngegama lakhe kuthiwa Indira Masanga Commission. Namhla nxa sesibuyele emuva sesikhangela uhulumende uthi yena ababalisi nxa sikhuluma njengakathi esingixoxa lawe engiza kuxoxa lamhla sengisenze umvukela lizwe onensi lapho esibabhikisha uthi abantu labana bavukele ilizwe. Kahle kahle uhulumende sowabalekela i-constitution. IZimbabwe sibuswa nje umuntu engavuka ephuphilelele nonkosikazi wakho uyavuka efaka umthetho.
Uhulumende Sibindi ungathi wenza konke okufaneleyo yini kumizamo yokulungisisa umnotho?
Uhulumende uZimbabwe kathesi owezanu-PF usehlulekile ukubana anqande ukufa komnotho weZimbabwe. Yebo kambe sinanzelele uminista uMthuli ngobe engetisana logavena o-reserve bank ukubana baphumela kwabaphumela, kodwa eqinisweni akulanto ethinsileyo. Yebo kambe bathi bezafaka umthetho njengobe sithi umoya lapho ukuthi bafuna i-special instrument bayenze izinto bazayenze besemthethweni kwenezingasezinethisa abantu, but bazafaka umthetho wokuthi kube segcekeni ukuthi khathesi usoasesasebenzisa i-multi-currency. But eqinisweni vele besisebenzisa yona, njalo eqinisweni ukuthi ibhondi leabangafuna ukuyikhupha ifansuku zonke njalo kuyiqiniso futhi kabezi ukuthi even waziwe khona ngale ku-auction ezwa ngamalwesibili ngeviki lapha abezama ukunqanda khona la ithi 14 ngoba besikhuluma kanje i-transfer every week ngasesifuma 400 something lokho kuyiwufakazi bokuthi uhulumende uyehluleka ukunqanda ezomnotho yikho sithi thina lakhupha ibhoni
umoyo ukuzamazama esikubonayo kwezenotho abantu bayahlupheka ubona kusiba lomthelela yini kufuqa abantu ukuthi bayevota kukhetho oluzayo mhlawumbe bacine bevotela elinye ibandla elingasoza noPF
abantu bezimbabwe babili kulabantu bezanupf abangeke basabatshintsha kungaze kuvuke kumnyama kuyiyelo kubomvu kungathiwa bayahamba beyevota bafika bevotela iZANU-PF bengazange bekhangele impilo sekusiba labantu abathi bona elizweni leli ngingaze ngiyevota kabusoze kutshintshe labana abantu sebengabantu asebabona izinto eziningi zingatshintshi sebevotile babona kungela mehluko kodwa singaye esitolo kathesi sonke sisiyathenga isinkwa ungeZANU-PF ungulwane otilize kalisoze litshintshe ungulwane ofuna ukuyavota intengo iyafanana umumo khona kathesi uzayenza abantu bayevotela uhulumende omutsha
kubona njalo lawe baba Sibindi
ngivumelana lobaba umoyo ukuthi kathesi abantu bezimbabwe sebedwelile sesayibhekene ukuthi abantu kungathiwa 2023 kula ama-elections nginanzelela ngizimbona sula abantu behamba ngobuningi besiyavota futhi nginanzela bevota bengavoteli iZANU-PF and futhi ngiyakholwa ukuthi labe ZANU-PF kathesi ngoba nje umoya sithi nxa ungena esitolo isinto esikhwelileyo sithengwa kumbe ngumuntu we-opposition kumbe ngowezane into engiyafanana so 2023 navela lomoyo ukuthi abantu bazahamba ngokuningi bayevota and abanye futhi abesibazibangabezanu ekuvoteni njengoba kuthiwa lafana phezu yabuzigadeli wedwa kubona bengayivoteli iZANU-PF
kodwa bengaze bevotele elinye ibandla inqotshwe iZANU-PF moyo ubona bevuma yini ukuphuma embusweni obaba uMnangagwa labo Chiwenga ngoba sesike sazizwa inkulumo zabo bathi akekho ozafa wabusa ele Zimbabwe ngaphandle kweZANU-PF
intinganiki kulento eyi-1 okumele sivumelane ilizwe ngelethu kugoqela uMnangagwa kugoqela uChiwenga kugoqela umoya okhuluma layo ilizwe ngelethu uhlupho olukhona yikuthi amadoda laya asayazenza ilizwe laba ngelabo bese bethatha abantwana bethu esibazalayo amasosha ukuthi basitshaye nxa sesikhuluma ngezimpili kodwa engikukhangelayo yikuthi nxa singayavota badliwe ningakhona kwethu kukhangeleleyo ukuthi bazadliwa bese sisima sonke nxa bezositshaya sithi asilivotelanga sibula le nisibona ukuthi bayasala bevuta bani
baba Sibindi akuyiphethe ubona bevuma ukusuka embusweni yini abaphetheyo benganqotshwa
abantu bezimbabwe bezakhuluma ngevoti ukuthi thina sesikhethe lo salapha iZANU-PF yebo kambe bengazama ukuwala ngibuye ngiqhubeke futhi kuphela lanaki amapholisa asetshenziswayo ukuthi abantu lanaki amasosha asetshenziswayo ukuthi abantu abantu laba abadibekayo lathi njengathi bengaye bezama ukunika izimali kodwa iqiniso yokuthi abazali babo babona behlupheka nsuku zonke ngibona ngathi khathesi nxa kuyukuthi ibandla leZANU-PF likhangele ukuthi amasosha azabancedisa ngibona kuzafika esigabeni sokuthi amasosha lawa azame ekuhlupheni laphaa
uMnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uyisiphathamandla njalo seZCTU kube xoxa endawonye lesikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUS uMnumzana Themba Kuyemoyo umdlali wenguqu olodumo uMavela Sinakamba usethembise ukwengeza usizo alupha abantwana abaswelayo esigabeni seWange lapho adabuka khona kubika uJoseph Njanji
Unakamba wathekelele ewange lapho azalelwa khona njalo uhambe wafika ezikolo ezivalisa ezedinde primary school seHumphrey Gibbs kanye lewake secondary school. Unkosikazi Thabile Viki umphathisikolo wesedinde usele ejabule kakhulu ngemva kokuba uNakamba ethembise ukuba yakhela indlu zokufundela ezintathu.
Sifisa uNkulunkulu abusise shuwa umntanethu eqhubeke wascore ama-goals ukuze umsebenzi shone ukhona ekufumbula abanawakhe. Siyabonga kakhulu lani abefoundation elamnika umqondo ukuthi asincedise. Siyabonga.
Phezu kokwakha izindlu zokufundela uNakamba uzalungisela ababalisi amakamelo okuhlala wona angekho esimeni esihle aphinde akhuphule inani labantwana ababhadalela imali yesikolo sedinde lifike kumakhulu amabili i-200. Unobhala wenhlanganiso yemavelas Nakamba Foundation uBrian Moyo uthi isikolo sedinde primary senhliziyweni kaNakamba ngoba sisekhaya kibo lapho athutshulelwa khona yingwe.
Angabe ngumZimbabwe but nxa ikhuluma ngokuthi ekhaya ukhuluma ngalapho esinyathele khona. So ke ufikile wabona wakhathazeka kakhulu ebona iclassroom yena lapho afundela khona. Sidabukile ile mkenke hayi sikhukhile laphandle nje kwi-floor yankhona uyayibona ukuthi sidabukile phakathi. So yena kumkhathazeka kakhulu waze wathi hayi kulokho bengivele ngikwenza ngincedise abantwana ngicela ukuthi ngincedise ukuthi sibe nesakhiwo esitsha esizasinika amaclassroom phambili.
Ezinye izikolo ezizathola usekelo oluvela kumavelas Nakamba
kwanele mthwakazi lilale.